ndinofunga kuti World Bank yakanyanso kuita what we can say in English generous, kana kuti vari very optimistic kutarisa kuti nyika yedu ingangoti tsamuke zviri nani.
Ane chikonzero chei?
Hurumende ndichitondera governor re-Central Bank vamushaya vanhu pavaipresenta yamandat policy musi wa5 April, ndakanyatso kuvanzwa vachiti tikutarisa kuti upfumi hwenyika huchawedzera ne0%, nekuti vanga vachiona dambudziko rikuitika munyika recrisis inflation, drought, zvakasiyana siyana izvo. Saka isusu sevana vanoona zveupfumi hwenyika, ndinofunga kuti tichapinda munegative murecession, nekuti drought harina kunga takatarisira sezvakasvikapa nyika sasehurumende isai tikatarisira kuti zvasvika palevhu yaiyi. Chimwe chete zvakati mari yezimbabwe yapera simba zvakanyanya, zvekuti ndinoziva kuti pasinova tichifamba kufamba kwegore hatikwanisi kuzomita matageti edu senyika. Saka tiri kuona kumanegative percentage 2% negative, 3% negative. Zveworld Bank zve 2.2% ndofunga kuti vanyanya kuita 2 general.
Ko zviri kunzwawo kana vamutulinyuve upfumi hunogona kukwira nezvikamu 3 nezviga 5 kubva muzana kana kuti 3.5%.
Vamutulinyuve vane chishuwo chakanaka chaizvo nemakore ese kubva pavakatanga kupinda muhurumende saminister of finance kuti nyika ingadai ichisimukawo zvakanaka. Chishuwo chavo hachifambidzani zviri paground. Mafigures ava anongotaura gore negore hazviwanzi kuzobuda sekudaro. Tinoona budget ravamuchimuve chitaura kudai vakanga vakaita budget re57 trillion Zimbabwean dollars. Pavakaita budget ravo iroro exchange rate yehurumende official exchange rate renga iri pa$5,400, zvichireva kuti tikadivida number iyo kuenda muna 57, budget ravo 57 trillion ranga riri about $10 billion equivalent. Vakati economy ichakura ne3.5%. kubva vashandisa anonzi maassumptions ayatingati maconditions afana nga ari panzvimbo kuti zviitike, vakati rate ichange yakadzikama, mitengo ichange yakadzikama. Zvino rate yacho haina kuzodzikana, yakadzika chimbwa mupengo.